Andinoziva ndezvekuti sarudzidzo kweAmerica nokuda kwomurawo wavo wokusharwa kwapurezidhendi unozotungamira nyika. Vane tsika yakati kanyanei, haina kunyanya kuita nedzimwe nyika dzinongoti vanhu vakanokanda vhoti yavo yotoverengwa ipapo ichibuda. Ndingati pane vhoti mbiri dzinoitika ipapo. Vhoti huru yekuti wawana vanhu vakawanda ndiani. Kozouya vhoti yechipiri inoitwa ichibva pauremu hwemastates kana kuti hurumende dzinozvitonga dzoga muAmerica, nokuti America ine federal system yokuzvitonga zvokuti mastates ese ari makumi mashanu imwe neimwe inopuwa uremu hwayo zvigaro zvayo. Uyezve titarisa kuti mamwe mavhoti anenge abva kuzvizvarwa zveAmerica zviri munyika yose, saka mavhoti iwayo akakandwa munyaya dzeposvo zvinotora nguva kuti azosvika azovhurwa. Asi zvose zvine zviri mumurawo wakatarwa, saka ndingangoti zviripo zviri kutobikwa izvozvi. Handingati zvanonoka maonero angu.
Vangwenya, maonero enyu nezviri kuitika musarudzo. Tiri kuona vari kubvunza, vari kuti America haingatori nguva kukuzivisa zvabuda musarudzo.
Ini chandinonyanya kufarira ndechekuti chekerere yacho pavanenge vachikampeina zvese zviya zvakabuda pachena. Hapana paunoona kuti apa pahurumende kana kuti munhu ari kutonga toziva kuti vaTrump dzimwe nguva vanotaura vachienda kwavakatarisa ikoko, asi chekerere yacho zvinonakidza. Asi ukanyatsoongorora kuti inozi the biggest democracy munyika haisi United States, India, havatori mazuva akamura. Itofauti system yavo yakanaka kuti sarudzo isazokondrolwa nemunhu umwe sezvatinoitwa kuno zvanachikumba zviyazvo, nokuti zvanachikumba izvi system yacho inokonzera uore, nekuti kana munhu achichengetedzwa nehurumende anowanzoda kuti hazvinoda hurumende. Saka devolution yacho yeelectoral devolution ndinoifarira, asi handioni chinonyanya kunetsa kuverenga mabhoti. Mabhoti acho maelectronic bhoti, mamwe yakauya eposto azvizoterwa navazembe chatikuku. Hapana chinonetsa. Indoona kusokuti kunonoka kwavanoita kuti vataurire maresults kunokonzera kusagadzikana. Ngavashandise uzivo rwavo netechnology kuti kana bhoti yangopinda muchina yatoverengwa, hazvitsvagi 5 days kuti mabhoti averengwe muAmerica. Aiwa, indoona kuti ngavagadzirise nyaya yacho kunonoka kuverengwa kwemabhoti.
Ungandibvumira kumbopinda ipapo?
Pindai Dr. Zembe.
Zvabuda musarudzo zvichinge zvapera kuverengwa nehurumende yedunhu zvinotoiswa pawaya zvotozikanwa ipapo ipapo. Mastates anenge apedza kuverenga zvotobuda, apedza kuverenga zvotobuda. Saka ndingangoti inini zviri kutongobikwa zvitongobikana ipapa zvichitobuda, zvapedza kuverengwa zvobuda. Saka ndichitaura kuti zvinogona kuti zvingeze mastates acho ese kuti azopedza panguva imwe akasiyana siyana nemitemo yavo yakasiyana siyana yemasarudzo nokuzviita izvozvo. Asi zvose zvinenge zvichipinda nomurayiro wakatarwa usingagoni kupingwa nomunhu kana mumwe.
Vangwenya, mune mamwe matunhu kune vamwe vari kuda kupikisa zviri kubuda musarudzo. Pachine utongo hwejekerere here kana vanhu vaakubva vatanga nekuenda kumatare edzimosva?
Aiwa, kadhemokrasi kajudiciary ibasa rakasimba. Murero mutemo ngaritaure kana wakagumbuka nechinhu usasa kuenda kudare. Ndotofuna zvakanaka kuti vari kuchema-chema maRepublicans vavaripensylvania hazvinei nebasa vari kuchema nechii. Chiripo ndechekuti kana pane chigumbu ngavaende. Ndo dhemokrasi yacho kuta kuti zvinyatsosenurwa chichemo chavo chichabudiswa pachena.
Dr. Zembe, pfungwa yenyu panyaya yekuti pane vaakupikisa.
Ndingangotsinhira zvarehwa navangwenya. Zvikuru tichiziva kuti muAmerica mutungamiri unonzi purezidhendi kana pangotanga sarudzo haachina simba pamusoro pesarudzo yacho, haachina simba pamusoro pokufambiswa kwesarudzo yacho, unenge avavo mukwikwidzi. Zvine zvangosara pazita risina executive power kana kuti authority panyaya yezvinoitika musarudzo. Saka unenge akasununguka kuti agununa amanyire kumatare, kwete kunoudza matare zvaanoda. Saka ndatindi jekese ipapo kuti zvakasiyana nokure nezvinoitwa kuno kwedu kuZimbabwe.
Vangwenya, kune sarudzo yeseneti zvakare, zvii zvamungatarisira zvinobudawo kusarudzo iyo?
Vamwe vari kuchidenwa zvaita kuti paite senatorial balance zvinobatsira nekuti utongo hwacho hunanga hwakatsiga hwakatsigira vanhu zvikazonyanya kuwandira kuma Republican zvinozonetsa nekuti pane imwe mitemo inenge ichida kuti paite kuyerwa kuona kuti mitemo yacho yakatsiga here.